Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 4/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi ati maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chakaisa apa. Nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga tanga zvakaita kuti vanyimwe beyo. Asi
Dare repamusoro High Court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga.
Zimbabwe Electoral Commission maprize ei voters kurevira vari kutaura vacho rehard copy zvirimo mustatutary instrument 145 ya 2022 inotaura pamusoro peimari dzinofanira kuti dzibhadharwa nemunhu kana achida voters recognition saka mari idzidzo kana riri hard copy idollar per page asi kana ile electronic copy $200.
Zangano re-Election Resource Center roronga kuenda kumatare dzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kune vanoda gwaro revavhoti riri mumapepa. Asi mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti zvavari kuita zviri pamutemo. Vagari vekubhikita mudunhu remasvingo votambira nemufaro kupindira kweZimbabwe Anti-Corruption Commission mukufurefeta uori ungadai hwakaitwa pakutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru nekanzuru iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rinoti hapana zvashanduka kubvira pakanyimwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime nekudaro hapana chikonzero chekurasa mutongo wedare ramajistrate wekuti vaviri ava vatongwe vachibva mutirongo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo wavo mutongi Justice Rogers Manyanga Zen vati dare range risiri kuongorora zvikonzero zvakaita kuti vaviri ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso asi raongorora kuti pane zvashanduka here kubvira pavakanyimwa mukana wekuita izvi muna chikunguru gore rino. Vati semaonero avo hapana zvashanduka zvingaite kuti vaviri ava vapiwe mukana nekudaro mutongo wamagistrate wekunyima vaviri ava mukana uyu ucharamba uripo zvichaita kuti vatongwe vachibva mutirongo sekutongwa kwazvakaitwa nedare ramagistrate muna chikunguru. Gweta revaviri ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti vaviri ava havakwanisi kubhadhara mari yechibatiso.
Mutongi ati maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chatakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga tanga zvakaita kuti vanyimwe bheyo asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo.
VaSikala navaStole vange vaenda kudare nechikumbiro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso nezvikonzero zvokuti nguva yareba kubva pavakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nyaya yavari kupomerwa yapera simba sezvo pasina vafakazi vakaunzwa kudare navachuchusi uyewo pamwe nekuti kuramba kwavo vari muusungwa kunoita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nematare edzimhosva. Mutongo wanhasi hauna kufadza vatsigiri veCCC vakaita sava J Moyo avo vati zviri pachena kuti vaviri ava vari kudzvinyirirwa.
Aiwa zvaavesika zvaakunyanya havangangonziwo vega vega ndo vega vaunyimwa bheyo vamwe vachibudiswa saka totongovapo senemu yekuti vadya jenaka.
Rimwe gweta remuHarare vapangana icharumbira vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vakapara mhosva hombe kudarika iri kupomerwa vaSikala navaStole asi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye zviri kuitika kuvaviri ava zvinoratidza kuti pane kupindira kwehurumende.
Zviri kufanira kuitika apa ndezvekuti iwo Matare anofanira kunyatsomira pachokwadi kusashandiswa nevanhu vematongerwo enyika vokwanisa kunge vachiteedza kuti constitution yenyika inodi chii, mitemo yenyika inodi chii, kuti vange vachikwanisa kupa vasikala mukana wekuti vatongwe vachibva ku.
Izvi zvatsigirwawo nerimwe gweta vaWilbert Mandinde avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum avo vaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzika zvikuru nezviri kuitika kuna vasikala navasitole.
Nyaya yekuti vanhu vanogara mutirongo kwemazuva anodarika zana vakamirira kutongwa chinhu chatisingazive chichiitika.
Mumwe akafanira kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauro webato reCCC vaFelix Mafa vashorawo mutongo wanhasi.
Vakuru vakuru vemacourts, majudges nemamagistrate anotya kuburitsa vanhu vasina mhosva sezvakaitikwa kuna Jesu. Jesu aida kuburitswa naPilate asi vanhu vakazhoa haana kuburitswa.
Asi mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo haripindiri munyaya dzematongerwo anoitwa nyaya yekumatare.
Hatizvitenderi kuti tinge tichipinza mhino yedu munyaya dzezvemafambisirwo ebasa redho mutongi wematare edzimhosva. Izvozvo hazvinyanya kutenderwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Vaviri ava vakasungwa muna Chikumi vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yeCCC Mo Blessing Alley mumusha wenyatsime kuchitungwiza muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reElection Resource Center rinoti rave kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo wegwaro revavhoti kana kuti voters roll warakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission uye rinoti uri pamusoro zvakanyanyisa. Richinyora padandemutande reTwitter, sangano iri rati rave kutora matanho ekumatare aya rakabatana nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights mushure mekuchajwa madhora ekuAmerica anoita zviuru zana nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemasere kana kuti US$187,237 kuti rikwanise kuwana gwaro revavhoti rimwe chete riri mumapepa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti zvairi kuita zviri pamutemo uye peji imwe chete inenge ichitengeswa nedhora rekuAmerica kuchitiwo vanoda voters roll yepadande mutande kana kuti electronic copy vanenge vachibhadhara madhora mazana maviri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikati tisu seZimbabwe Electoral Commission maprize evoters roll ira vari kutaura vacho rehard copy zvirimo mustatutary instrument 145 2022 inotaura pamusoro pemari dzinofanira kuti dzibhadharwa nemunhu kana achida voters roll kucommission. Saka mari idzodzo kana riri hard copy $1 per page, asi kana ile electronic copy $200 for any roll. Ndinotaura kuti kana voters roll ichidiwa nemunhu riri hard copy anofanira kubhadhara mari inosvika iyo $1 per page kana equivalent yebankrupt. Tinavo vakatoaplaya vanotoda kumakanzuri nekupi vakatobhadhara vanoda mahard copy nekuti havasi vose vanokwanisa kushandisa madande mutande kana makombiyuta. Nokudaro iri electronic riripo zvakare kuti vanokwanisa kubhadhara iyo $200 achiona rinonzi electronic copy. Rinova commission yari kupedza kugadzira izvozvo kuti vanenge vakaaplaya vachida iroro commission igone kuvapa access vakwanise kurianalyza nekuresecha payati kuti private portal. Uye kunika shauri secommission tovamba kusitevedzera mutemo nekuti mutemo ndonotitungamira.
Chii chasvitsa kuti mutengo uyu unge uchisvika ku187,000 pavoters roll vamangwana?
Zvinoreva kuti mapeji avanoda ane vanhu vanodarika 5.8 million ane mazita anodarika 5.8 million. Remembe kuti voters roll redu rine mazita masemi mavanhu zuva rakazvagwa adiresi yepaanogara jenda yake zvinhu zvose zvo zviri muvoters roll. Saka mapeji anoda kuti ane 5.8 million endries. Zvinoreva kuti imwe nemwe peji yanga ichidiwa nevanhu vayemishambo iri kusvika kumari iyoyo yamataura. Mukatira sevo vanodawo mawadi mamwe ma$200 vamwewo ma$20 madava maconstituency anosiyana nekuda kwemapeji anenge muchida kana ari mahard copy.
Tiri kunzwawo iro sangano reElection Resource Center vari kuti vakutora matanho ekukuendesai kukoti kana kuendesa ZEC kukoti pamusoro pegwaro iro rerevavhoti nemitengo. Munotora sei danho iroro?
Tatinga zito rojinde uta, kana pane dambu ziko maherano nienu keno ya tina emika njizo za iko zile yao no kutisirimo mbindero mkeno ise komisyon tisamira kutisirimo kutisirimo matare edu mwosa ano tukudipa msorpe nyacho asise komisyon batare edu kutile kira mkeno soma budira wakadi awakaita.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission wa Jasper Mangwana vari parunari muHarare ne Studio 7. Vamwe vagari vekubikita mudunhu remasvingo vanoti vari kutambira nemufaro mashoko ekuti commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yakatanga kuferefeta nyaya dzeuori ungadai wakaitika mukanzuro yavo. Idzo vanoti dzinosanganisira kutengwa kwezvikakarara zvemotokari dzevakuru vakuru apo vagari vasiri kuwana zvakakwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vataura neStudio 7 vanoti vari kufara kuti zvake yakatopinda mudunhu ravo kuti itarisise nezveuori uhwo hunotsoropodzwa nevagari avo vari kuchema-chema nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mukanzuru yavo. Mutauriri wesangano revagari reBikita Residence and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vanoti vanotenda nekuuya kweZAC vachiti inofanira kubudisa pachena uori huri kuitwa nekanzuru iyi.
Isu sevagari veBikita tinofara zvikuru, tinogamuchira namaoko maviri dano hatiri kunzwa ari kutorwa neZAC. Tiri kuya kuBikita kuzoita ongororo yezvichemo zvedu zvatakaonyorera tsamba zvinosanganisira nyaya dzemotikari dzakatengwa maHOD, nyaya inosanganisira zvibhorani zvakacherwa nemari yatofungidzwa kuti yakapamhidzirwa. Isu tinofara nokuti taya takangotarisa nzira kwenguva refu. Iko zvino kana vachinge vasvika totarisa kuti pakupera kwengororo iyi totarisa vagari vaitwe restored back nokuti vadzoredzere pfuma yavo yavakatorerwa zviri.
Inouya apo sangano reBira rakanyora gwaro renyunyuto kwairi pamwe nekudare reparamende mwedzi mitatu yapfuura. Mugwaro iri vagari vainyunyuta kuti kanzuro yakatengera vakuru vayo zvikakarara zvemotokari dzemaGD6 nhanhatu zvichiita mari inosvika zviuru makumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti US 40,000 pamotokari imwe chete. Kanzuro iyi inonzi yakatengazve chikakarara chemotokari yerudzi rweLand Cruiser yemunyori wekanzuro vaPeter Chibi yaiita zviuru zana nemakumi mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 140,000. Motokari dzese idzi dzinonzi dzakaita zviuru mazana matatu nemakumi masere zvemadhora ekuAmerica 380,000. Mumwe mugari weMubikita vaStragonya Honda vati vanotarisira kuti ZAC ichaita basa rayo nemazvo.
ZAC ichiutaura kuti tichadhila navo inoda kunzi ibudise nyaya iyi pamhene, asi tinongoziva kuti pane catch and release kavakomana iya inongoitwa kuti munhu achingorosungwa obva watongondoregedzwa kana kuti inyaya inenge ichida kundozama kungondovharwa-vharwa kungotsika-tsika kuti pane chatakaita ipo pasina chakaitwa. Saka icherechedzo neshuro yedu kuti nyaya indosvika kumapereri nekumagumo.
Mutauriri weZAC Commissioner Tandiwe Mhlobane vatenda kuti vakatanga kuferefeta kanzuri yeBikita asi vati vange vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vange vari parufu. Munyori wekanzuri yeBikita vachibvi vatenda kuti ZAC yakauya kubasa kwavo vachiferefeta nyaya iyi vachiti
vakauya tikatovapa information yasiyana. Vakauya I think for 2 hours ndivo vatozoka zvine tika mushando wakabasa rekanzuri pane anonzi maresolutions. Maresolutions aika nemacancelors ndianorizo kana macancelors aita maresolutions basa reexecutive ndirekuimplimenta makanzuri weimplimented maresolutions anga aitwa nekanzuro.
Vanoongorora nezvekutongwa kwematunhu vakazvimirira masvingo vaArchibald Madhidha vanoti
tinokomekedza ZAC zvakare kuti ipinde mumalocal authorities muno masvingo ose ichiferefeta kuti mari dzevagari, mari dzinopiwa makanzuro nevanhu vakasiyana-siyana nemapartners akasiyana-siyana dziri kushandiswa namazvo here, nekuti izvi zvaitika Bikita hazvisi Bikita koga, zvakatekeshera nyika yose.
Kunze kweZAC, kanzuri yeBikita iri kuferefetwawo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vakati zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo. Vachitaura nebepanhau remasvingomira vaMoyo vakati bazi ravo rakatotanga kuferefetawo nyaya iyi vakavimbisa kuti anenge abatwa nemhosva anosangana nemutongo wake zviri pamutemo. Kanzuro iyi iri kupomerwawo uori hwekucheresa zvibhorani zvina nemari inosvika madhora ekuAmerica zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti US 36,000. Kanzuro iyi yakacheresa chibhorani chimwe nemari inotangira pazviuru zvitanhatu kusvika pazviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica US 6,000 kusvika paUS 9,000. Apo kucheresa chiborani chimwe chete chakadzika mamita makumi mana kuchiwanzoita chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US 1200. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guru kotaro zvekushanyirwa kwenyika muKenya, amai Penina Malonza vazivisa nhasi kuti kusanaya zvakanaka kwemvura muKenya kwakaurayisa nzou mazana maviri neshanu kana kuti 205 nedzimwe mhuka dzine chitsama pakati pakukadzi nagumi guru. Apo dunhu guru rekumabvazuva kweAfrica rakatarisana nekusanaya kwemvura kwakaipisisa mukati memakore makumi mana. Vashandirwi muAmerica vakaramba vachipinza vanhu mabasa muna gumi guru kuwedzera pamusoro mabasa anoita zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti 261,000. Unove mucherechodzo wekuti kana mazuva esarudzo aswedera, upfumi hwenyika unoramba huri mufananidzo wekukura kwemabasa uye kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mwedzi wapera uwandu hwevanhu vakapinzwa mabasa wakaramba huri pedyo newagara huripo kwemakore maviri adarika kana kuraudzira kubva pakapera nguva yekumbudzikira kweupfumi kana kuti recession. America iri kupinda musarudzo huru yekutsvaga dzimwe nhengo dzichange dzichimirira mamwe matunhu mumatare eSenate neParamende pamwe nemagavhuna nechipiri svondo rinouya. Makwikwi makuru ari pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party. Sarudzo idzo dzinonzi midterm elections dzinonzi nevari kudzitevera dzakakosha zvikuru sezvo dzichigona kunongedza zvingangozobuda musarudzo dzichaitwa muna 2024. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira svondo rino kuti veruzhinji vatambire zvinenge zvabuda musarudzo idzi uye kuti dziitwe murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru sezvo dzicharatidza remangwana redare guru reSenate iro pari zvino rine nhengo dzakaenzana, asi bato reDemocratic Party richizova nenhengo imwe inopatsanura kana pakaita mangange inove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Tikatarisa kuOhio vanokukwidza vacho nevakanyanya kubatana chaizvo mapolls ari kuitwa vanombondera kuti uchanohwina ndiani, ndizvo zvekare zvinoonekwa kumastate akaita sana New Jersey, zvekare namastate akaita sana Georgia, kuti hapasari panatsokubuda humbohwo kuti ucharatsokuhwina ndiani.
Sei sarudzo idzi dzakakoshera mapato maviri aya emaDemocrats vari kutonga pari zvino naiwo maRepublicans?
Kuimba yehutongi yeSenate kuWashington DC uko pari zvino nhengo dzemaDemocrats ari kutonga navaBiden i50, totarisa zvekare kumaRepublican i50. Chinozoita kuti simba rinyanye kurerekera kumaDemocrats ndechokuti icho Vice President Kamala Harris vari kumaDemocrats. Saka ndivo vanozogura makakatanwa pakunge pavhotewa panyaya dzinenge dzichivhotewa dzokuSenate. Vane zenge voinda ivo kana paita 50-50 voinda votovhotera kupati yavo yamaDemocrats. Saka maelection atakatarisa aya anogona kugura izvozvo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira iro vhiki rino kuti vari kukwikwidza vatambire zvichabuda musarudzo iyi. Sei takaona vachiita izvi?
Pane nyaya dzimwe dzakaitika dzokuti vaTrump pavakaruza havana kunge vachibvuma kuti varuza, havana kunge vachikurudzira masapota avo kuti vabvume kuti varuza. Saka zvinhu zvisingawanikwi mubumbiro romutemo weAmerica kuti panokuita kukwikwidzana kusingaiswi nyaya mumakotsi. Saka vanoti aiwa handizvo zvakamirira America, handizvo zvinotaura mutemo, kumbiro romutemo reAmerica kuti waruza ucharamba. Tindaruza ndorambira hapa. Pane makotsi okuti munhu unoenda ikoko, kwete kuti munhu unokurudzira vanhu vake kuti handei tinokudubura masimba.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDeVry University kuOhio muno muAmerica. Kushaya kwashe chidziva vekwazvimba mudunhu ramashandaland west avainzi vaJohannes Jenami masvondo maviri adarika kwave kukonzeresa makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana kugara ushe hwachidziva. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dzimba dzinochinjana ushe hwekwachidziva dzinoti imba yekwaJenami, yekwaKarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwamajeza. Mumwe weimba iri kuda kuti ipiwe ushe vaDominic Matibiri vanoti ushe hwamambo chidziva hunofanirwa kupiwa vaJeremiah Jenami sezvo vari ivo vaifanirwa kutonga pahwakapiwa kuna vaJohannes Jenami.
Kavakapiwa umambo hweuchidziva waifanirwa kupiwa anonzi Jeremiah Jenami kana kuti anonzi Jeremiah kana kuti mambo Jenami ndiye akanga asarudzwa nemhuri. Then local government ndobva yazoti since paina baba ngavachitora ivo pini yeushe. Taitarisira isusu kuti panguva iyoyo pavakapiwa ushe kudaro vaizotora pini yehusadunhu yehukatiza gombo voipa kune uya akanga asarudzwa pakutanga achiwana kupiwa pini hombe.
VaMatibiri vanoti vakanyora gwaro renyunyuto kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachikumbira kuti vagadzirise nyaya yeushe hwekwachidziva pamwe nehusadunhu hwavaGibson Jenami vanozivikanwa saSadunhu Katiza Gombo. VaMatibiri avo vanobva muimba yekwaKarigamombe vanoti mambo chidziva vaifanirwa kupa husadunhu kune mumwe wedzimba dzinochinjana ushe dzinoti imba yekwaKarigamombe, yekwakatiza gombo pamwe neyekwamajesa, kwete kupa mwana wavo vaGibson Jenami husadunhu hwakatiza gombo.
Vakanga vakufanirwa manje kuti sinzi mumba mavo makanga maenda pini yeumambo hombe yehusadunhu vakanga vakufanirwa kuchiisa kune imwe imba, asi baba vacho havana kudaro nokuti vakatiza gombo vanove Gibson Jenami havana vanhu vakaenda kunovatsigira semhuri kana kuti kuvasainira kuti vave sadunhu. Vakagadzwa nababa vavo zvemumba mavo. Saka izvozvi mhuri takatonyora petition ikaendeswa kulocal government kuti mhuri iri kuti vaGibson Jenami havasi mambo vakagadzwa zviri pa mtemo nemhuri.
Asi sadunhu katiza gombo vaGibson Jenami vanoti panofa ishe pane vehukama vanenge vave kuda kutonga kunyange nguva yavo isati yakwana.
Ndati panofa mambo panosara vakandi inokwezva vanhu vari kurefu kunhukwe ikoko vanozvipira kuti tiri vana vekwachidziva vanodawo umambo vanogona kutouya kuno vachiapply because mambo anenge afa panenge pandi vakandi. Kana Dominika ari mwana womusha mangu inini achiemarini kuti atange kutaura nyaya dzaari kutaura idzodzo misodzi yake yakapukutwa rini. Saka ndiani anga achionga umambo isi tichichema? Dominika haacheme here madzimambo kana afa? Kana ari umambo haana nguva here yekuchema? Umambo haudaro.
VaJeremiah Jenami ava vanonzi vaifanirwa kunge vakagadzwa ushe pakagadzwa ishe chidziva varamba kutaura nezvenyaya iyi asi havada kupa zvavo chikonzero. Munyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mudunhu remashonaland west vaJosephat Jaji vanoti nyaya dzine chekuita neushe dzinoendeswa kuprovincial assembly. Makakatana ekurwira ushe mumadzinza anonzi ari kukanganisa pamwe nekuparadza ukama mumhuri dzakawanda zvekutosvika kuti dzimwe mhuri dzokwirirana kumatare edzimhosva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
kuti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, msebenzi upokine. Woza, Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, inamba linkomine wena.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Stabile Mutombeni uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Lady Star. Ngatinzwe achitipa nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Lady Star.
Ngifuna hlala tuze kwako.
Zema gitare ndakatanga 2020. Saka pamakatanga kurova magitare makunzi Lady Star, vabereki venyu vaiti kudii? Vabereki vangu vaifarawo vachinzwawo music yangu because ndakanga ndava nenguva yakakura ndichingoti ndoda kuimba, ndoda kuimba. Saka pa zvakazoitika, aiwa vakava nokufara kukuru kuti aiwa finally wazodi wazokwanisa kuita zvaida moyo wako. Kwevo vanhu veruzhinji vari kuitambira sei music yenyu? Vanhu vaigamuchirawo mimhanzi yangu vandaipawo, aiwa vaifarira nekufarawo vachinzwawo mamessages arimo vachiti aiwa izwi rako rinonakidza kuteerera, chiyo dzako dzinotinakidza. Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Ma challenges atinawo muindustry ndeaya. Every marketing kana uchida kuisa nzivo dzako pamipo, like kuna na YouTube, kuna na Zimselebu, kuna na chichi, kukanguanda wabata nane mani ne mabloggers, kunoda mari, ndo challenge iripo. Uyeze mavideos, kuitawo mavideos akanaka kunoda mari. Saka challenge iri mu industry, it's money, money, money. Uyeze isusu sevanhu kadzi, dambudziko ratinowana mukati mekunge uchida kuita zvekuimba, ma producers they take advantage of us. Nguva unonzi kwanzi ndokuda ndidewo chichi kuitira kuti ndikuitire kuti music yako iende mberi. Machallenges atinofesa iwaya and hazvisi right. Ndo zvimwe zvezvinhu sometimes zvakambozondibata kuti ndiringoti zvekuimba zvacho zvinonetsa kana munhu achiti anokuda iwo uri kuda kuita zvekuimba, munhu aari kutaura zvekurudo, hazvisangani. Saka sevanhukadzi ndo matambudziko atinosangana nawo iwaya muindustry yedu. Vanodawo kukubatai, vanoda kubhukawo mashow kana kuteerera mumhanzi yenyu, vanokuwana ikupi? Vanoda kundibata vanokwanisa kutaura na Bosika wa. Kamunodawo kurova nako Woza Friday muchibuda mudariro ndekapi nasi? Nziyo yandingabuda nayo mudariro ndiyekuti ndaneta iyi.
Nezuro uno wakati mnendida onde mboyo wese ndazvitadza njerudo wacho handichada zvekurwadziswa indi amaina baba.
Hanzi nguva ndo inogara yakaita shanje, tanga tichinzwa kuimbi ane musambo unotapira Stabile Mutombeni kana kuti Lady Star muhurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zvabuda kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court, uko nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole dzanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonyima zvakare nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scaler navaGodfrey Stole mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya vari kupomerwa ikukonzera mhirizhonga. Sangano reElection Resource Center roronga kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta nemutengo uri kubhadhariswa vanoda Voters Roll neZEC, asi ZEC inoti iri kuita zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina mutungamiri Nkomo. Soko isika tisenda bakuvi